Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 6, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition wonyorera Zeke tsamba uchinyunyuta nerusarura ruri kuitwa neZeke pamapato anoita hurukuro dzine chekuita nesarudzo. Musangano weMDC Alliance woitirwa muBulawayo mangwana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vosvika munyika mangwana vachibva kurwendo rwemazuva mashanu kuChina. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weRainbow People's Coalition unotungamirirwa nevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru wanyorera komishena inoona nezvesarudzo uchigununʼuna kuti hausi kushevedzwa kumisangano iri kuitwa pakati pekomisheni iyi nemapato ezvematongerwo enyika. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Tsamba yanyorwa namagweta ari kumirira amai Mujuru iyo iri muoko yeStudio 7 inoti People's Rainbow Coalition haisi kufara nekusashevedzwa kumisangano iri kuitwa pakati pekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nemapato ezvematongerwo enyika. Mutauriri wamai Mujuru vaGift Nyandoro vaudza Studio 7 kuti mubatanidzwa wavo hausi kushevedzwa kumisangano iyi iyo yavanoti iri kuitwa pakati peZEC nemapato matatu ane nhengo dziri muparamende anoti MDC inotungamirwa navaWalsh Mencube, MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa pamwe nebato riri kutonga reZANU PF. Vanyandoro vati ZEC inofanira kushevedza mapato ose zvematongerwo enyika painenge ichizeya nyaya dzine chekuita nesarudzo dzegore rino, vachiti hazi mapato matatu aya chete ane chekuita nenyaya dzesarudzo munyika. Vati semubatanidzwa People's Rainbow Coalition kana kuti PRC vane nhuna dzakawanda dzinosanganisira nyaya dzevasori pamwe nevari muchiuto vanonzi vari muZEC pamwe nekusavandudzwa kwemitemo inobata mafambisirwo esarudzo munyika.
Sezvamunoziva, in terms of the Zimbabwe Electoral Commission Act, tichitarisa mutemo iwoyo ndiwo unoita kuti ivo irive sangano rakaiswa pamurau nehurumende rinoona kuti maelections anofambiswa mune zvakanaka. Asi chaakutishungurudza ndechekuti tinoona mumapepanhau kuti vanhu veZEC oro watingati hofisi yevanhu veZEC vanongotaura zvematongerwo kana kuti sarudzo dzingafambe sei nemapato ari muparriamende rinoti reMDC, MDCT neZANU PF. Pfungwa dzedu tichita aiwazve zvematongerwo enyika haangave mapato chete ari muparriamende. Kune mapato anopikitsa akawanda asiri muparriamende anofanira kunge pfungwa dzavo vachinzwa kuti dzinofamba sei.
Vanyandoro vati sePRC vane nhuna dzakawanda dzine chekuita nesarudzo uye dzimwe nhuna dzacho vakatodzisvitsa kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kunyange hazvo vasati vapindurwa.
Zvinhu zvakafanana nekuti kushambadzwa kwemashoko uye kusungunuka kuparticipate maprocess takanangana naZBC mapepanhau eHerald anofanira kunge akasununguka ndehurumende ndiye taxpayers man achikavhawo vemaopposition takanyora zvese izvozvo vana zvekumahofisi avo. Asi chandingade kuti vana veZimbabwe vazive, tinoona mukuru wenyika achimhanya achitabembera pasi rese achitaura kuti is for free and fair elections. Asi zvisine nekuti isu se PRC takamunyorera hana kana chakapindura uyezve hatina chatiri kuona munyika chinoratidza kuti pane shanduko iri kuitwa kuti zvifamba zvakanaka maringe nesarudzo dzatakatarisa nadzo.
Zvichakadai sachigaro weZEC muzvare Priscilla Chigumba vaudza Studio 7 parunhare kuti commission yavo haisarudze kuti ndeapi mapato avanotaura nawo nezvenyaya dzesarudzo vachiti mutemo unovasungira kuti vashande nemapato anenge ari nhengo dziri muparamende. Muzvare Chigumba vakurudzira mapato asina kumirirwa muparamende kuti auye vagare pasi necommission yavo voona kuti nyaya iyi yogadziriswa sei. Vaenderera mberi vachiti vakatosvitsa nyaya iyi kugurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti vaone kuti nyaya iyi ingagadziriswe sei kuitira kuti mapato ose zvematongerwo enyika anoda kupinda misangano inoitwa pakati pekomisheni yavo nemapato akwanise kupinda mumisangano iyi. Mune imwewo nyaya ine chekuita nesarudzo, sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwerunyararo munyika reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP rabuditsa gwaro nhasi rinoti vanhu vakawanda munyika vari kumanikidzirwa kutenga makadhi ezanupf munzvimbo dzakawanda munyika. Sangano iri rati vanhu vakawanda vari kuzongotenga makadhi aya vachityira kuti vangazoshungurudzwa. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezanupf vaSimon Kaya Moyo kutinzwe pamire bato ravo panyaya iyi. Gwaro reZPP iri rinotiwo ZPP haisi kufara nemashoko ekunyombana ari kubuda padande mutande apo vakuru vakuru mune zvematongerwo enyika vari kunyombana zvakakomba. ZPP inoti idzi ndidzo mviromviro dzemhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bato reMDCT rinoti ragadzirira zvose zvinodiwa kuti musangano weMDC Alliance uchaitwa mangwana muguta reBulawayo ubudirire. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vatsigiri vemapato ari muMDC Alliance kusanganisira veMDCT, MDC inotungamirwa navaWelshman Muwe pamwe nevePeople's Democratic Party vapinda mumigwagwa nedzimotikari vachishambadza nezvemusangano uyu uyo uchaitwa muWhite City Stadium. Aka ndiko kachave kekutanga mutungamiri weMDCT neMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura pamusangano muBulawayo. Vakafanobata chinzvimbo chemutauriri weMDCT muzvare Tabita Kumalo vati vagadzirira zvose kuti musangano wamangwana ubudirire.
Zvinhu zvese zvapanzvimbo pari zvino ndichitaura kudai tukuita road show tukutendera 29 wards dzemuBulawayo tichiudza vagari vemuBulawayo tichivakoka kuti vauye kuWhite City Stadium mangwana. Hongu kune vavengi vasingadi shanduko vasingadi kuti vana veZimbabwe vagare zvakanaka ivo voga ndivo vada kugara zvakanaka vari kutenderera mburwai vachiudza vanhu kuti rally yakanzurwa. Hakuna rally yati yakanzurwa, ichiripo rally yedu mangwana. Saka maZimbabwe ese ari muBulawayo ngatisanganei paWhite City Stadium mangwana.
Pamubvunzo wekuti chii chichaitwa nebato ravo pamusoro pemakakatano ezita rebato sezvo muzvare Tokozani Kupe vari kuti ndivo vanofanirwa kuve mutungamiri webato chaiye, muzvare Kumalo audza Studio 7 kuti nyaya iyi iri kugadziriswa.
Yepati logo ka it is an administrative my office edu achaita basa ravo kugadzira nyaya iyo hainga muri nyaya yati ingatitemesa nemuzoro bodozvo ma office edu ari kugadzira vachati pai mhinduro manje manje it is administrative it is not political.
Muzvare Kupe vanoti ndivo vaifanirwa kutora utungamiri weMDCT pakafa vaMorgan Tsvangirai. Asi National Council MDCT yakadoma vachamisa semutungamiri webato zvechimbi chimbi izvo zvakapa kuti muzvare Kupe nevamwe vavo vazvipatsanure kubva kuMDCT inotungamirwa navachamisa vachiti vari kuronga Congress yeMDCT chaiyo inoremekedza bumbiro rebato. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vaimbove mutungamiriri weSouth Africa vaJacob Zuma vamiswa mudare redzimhosva nhasi vachipomerwa mhosva dzeuori. Mo Blessing Mujoma anotipa nyaya iyi.
Vazuma vamiswa pamberi pemutongi wedare redzimhosva vatemba sishi vachipomerwa mhosva dzekuita zveuori. Vazuma havana kumira mudare remudeben kwenguva yakareba sezvo muchuchisi wenyaya dziri kupomerwa vazuma audza dare kuti aiwirirana negweta ravazuma kuti vamise nyaya idzi kusvika musi wachikumi 8. Izvi zvaitirwa kuti vazuma vawane mukana wekugadzirira magwaro avo ekuzvidzivirira pamhosva dzavari kupomerwa. Vazuma havana kubvunzwa kuti vanobvuma here mhosva dzavari kupomerwa kana kunzi vabhadhare mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Kumiswa kwavazuma pamberi pedare chinhu chakatyakamidza vanhu vakawanda muSouth Africa. Kunyange hazvo bato ravazuma reAfrican National Congress rakati harisi kuvatsigira apo vachange vachitongwa, kunyange hazvo nhengo dzebato idzi dzakawanda dzaenda kudare iri dzichivatsigira. Mhosva dziri kupomerwa vazuma dzine chekuita neuori hwavanonzi vakaita kuma 1990. Vazuma vakambomiswa mumatare muna 2007 asi nyaya dzikaraswa muna 2009. Asi bato reDemocratic Alliance rakasimudzira nyaya idzi kuti dzitongwe zvakare. Izvi zvarumbidzwa nechizvarwa cheZimbabwe vaSifiso Ngulube avo vanoshanda pamatare edzimhosva muJohannesburg.
Nyaya Zuma sezvo apinda court nhasi, I think you can see that South Africa is a democratic country. It doesn't change uri president or uriani, but as long law can take its course, it doesn't matter who you are. But especially at home in Zimbabwe, I think Zimbabwe neSima Zimbabwe ndizvo zvatakatarisira kuti ive democratic country, because before we've started experience azvinzwa kuti president is above the law, but in South Africa tazozoona kuti there's no one above the law.
Amai Tando Maposa avo vanobva kuchiweshe vati Zimbabwe yakazara nevanhu vepamusoro vakapara mhosva, asi hapana kana chiri kuitwa nehurumende kuti vanhu ava vamiswe pamberi pamatare edzimhosva sezviri kuitwa neSouth Africa.
Temugari wavo akaberekerwa kuZimbabwe tichigara muno muSouth Africa, tichiona zvanga zvichiitwa kuZimbabwe tichikompea nekuno kuti aiwa kana Zuma kunzizvoni aiwa akuiswa pamatare nekutadza kwaakaita necorruption yaaiita, isisu sevagari vekuZimbabwe tichionawo kuti aiwa horaiti vakuru vedu vakabuda pachigaro asi hapana akamboendeswa akatongeswa kunzionai ana dzamara vakadisappear, vanhu vaifa nenzara, mabillions akadisappear. Isusu chedura kuvhunza nechekuti why is it that vatungamiriri vedu vekuZimbabwe havapinzwi pamatare sezvaitwa kuno?
Asi imwewo nhengo yeMDCT vaShepherd Mashinga idzi vati havafari nezviri kuitwa nehurumende yeSouth Africa nemabatiro airi kuita vaZuma nokuti havasi ivo chete vane uori.
Pana President Zuma, I think he's getting an unfair trial. Mukada kuona Zuma vaita basi vamwe vachiba sei ivo vega after independence vanga vasina kupfuma, vamwe vese vavanga vanavo vakapfuma. Upfumi ihwo vaka wana kumbi.
Vazuma vakasiiswa basa nebato ravo mwedzi miviri yapfuura. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko muofisi yava James Wani Iga, vanove mutevedzeri wemutungamiri wenyika muSouth Sudan, asiya basa achiti haangashandi nehurumende iri kukonzera kutambura kwevanhu vayo. Hondo yekutengeserana pakati peAmerica neChina yakwira pamusoro nhasi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatyi chichidzira kuwedzera mimwe mitero ye$100 billion yezvinobva kuChina, uye Beijing ichiyambirawo kuti icharwisana neAmerica nemitengo yose. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapedza rwendo rwavo rwemazuva mashanu kuChina vachiita misangano mumadunhu madiki ari kuHangzhou, uko kwaitirwa musangano weZimbabwe China Business Forum. VaMnangagwa, avo vari kutarisirwa kudzoka kusvika kumusha mangwana, vanonzi vakanyorerana zvibvumirano zvinomwe nehurumende pamwe nemakambani ekuChina. Asi dzimwe nyanzvi dzinoti zvibvumirano izvi hazvina zvazvinoreva kana pasina chinobuda mazviri. Mukuzeya nezverwendo urwu, tabata muongorori wezvebudiriro uye vachidzidzisa paAfrica University, Dr. Iris Shiripinda, kuti tinzwewo maonero avo.
Chibvumirano chaitwa inhambo yekutanga munhauriranwa yemashandiro achazoita vanhu pamwe chete. Kuti matanga matarisana, mukaona kuti pane zvatingade kuita, mogara pasi moti pamwe choda kuita chakati, chada kuita chakati, inonzi intention pachirungu, kariro yekuzoita chinhu mese. Saka izvi hazvina kumboshata, zvingave dhakawanda zvinengei, asi hazviri kuti pane chaitika. Chikuru ndecho kuti pari zvino hapana chese, hapana chaitika, asi kuti chii, tiri kutaura tichada kuzoshanda pamwe chete. Pavachadzoka apa manje ndo pachaita nyaya hombe.
Totarisawo kune vamwe vanobva vatomira vakatoti tichatoenda kuairport kunomirira kuti tione kuti vauya nemari yakawanda zvakadii. Mashoko amungavapewo ndeyekuti kudii tichitarisana nekuti izvi zvibvumirano zvichada kuzosevenzerwa.
Ndinofunga kuti zvakanaka kuende, haudi kunovatambira vanhu, asi ndoda kuti kune vateereri tizive kuti vanga vaenda kunovhima havasati vabata, zvikafana nongoti vanga vaenda kunoteya mariva. Pavari kudzoka pamariva edu ndipo achatanga kuzita sei, tatanga kuita basa ndipo achatanga kuzobata mariva edu.
Imomo kuteya mariva omu zvinogona here kuita kuti tigone kutadza kubata isu tamboteya?
Ndakatarisa hangu zvibvumirano zvinowanzoitwa. Kazhinji pazvinoitwa muzvinyorwa zvavanoita, vanowanzotarisa zvinhu zvavanoona kuti izvi zvingaitikezvo. Havanyanyisa zvinosarira muhope, hazvingazonyanyosaiki nokuti haungonyore zvausikakwani kusekuita. Ngatiti zvete pamwe wakanoti kumukurima tichada kubatsirai matractor, maita matractor enyu tichatarisa gohwo rakati. Ivo vanoziva kuti okay, takatarisa magariro ekunze ekuZimbabwe, tikatarisa ndima imwe chete yatinoti hakitara iya ingaburitse kana kuti pachibage kana matani anokwana tingati mashanu. Asi vakazoda kunyorawo kuti tichatarisira kuti panenge pachibuda matani 10 nemashanu, vanobva vaona kuti aiwa idzi dzaahope.
Muongorori wezvebuduriro uye vachidzidzisa paAfrica University, Dr. Iris Shiripinda, vachitaura vari parunare vari kwaMutare. Kuenderera mberi kwedambudziko rekushayikwa kwemari kumabhanga emunyika kunonzi kwave kupa kuti mamwe mabhanga ape vanenge vachitora mari dzavo kumabhanga mari dzinosvika $100 pazuva dziri dzemusvo wemasendi 10. Asi izvi zvinonzi hazvisi kuderedza kureba kwemitsetse mumabhanga, kunyange hazvo mabhanga ari kukwanisa kupa vanhu mari dzemusvo idzi. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti chimwe chiri kuwedzera dambudziko remari munyika inyaya yekuti makadhi ekumabhanga ari kunyanya kushandiswa mumaguta, umo mune zvikwanisiro zvacho, kwete kumaruwa uko vanhu vachiri kuda kushandisa mari chaiyo. Dr. Chitambara vanoti chikuru chiri kuita kuti dambudziko rirambe rakaita ndambirira sehosha yeurwere kushaya chivimbo munyaya dzezveupfumi hwenyika kuri kuitwa nevanhu. Dr. Chitambara vaudza Jonga Kandemiri we Studio 7 kuti dai hurumende yarasa ma bond note yoshandisa mari yeku South Africa dambudziko remari raipera.
Icho kwadi dambudziko ririkuenderera mberi atsataona shanduko for the better. So far, I think Marcus Chirunga wana umabanga wa mwarupi wa ma coin chaewo, ma 10 cent coin, umabanga saka. I think dambudziko ririkuramba mbari chiko persista. Chiri konzerwa nenyaya yekungoti confidence mu economy, confidence mu financial system haisati yagadzikana. Saka ndozvino dambudziko ririkuramba richitenderera.
Pane zvakawanda Dr. Chitambara zvanga zvichikomekedzwa kuti zviitwe kuti dambudziko rekushaya kwemari rirerutswe, zvakafanana nekushandiswa kweplastic money kana makadhi ekumabhanga nezvimwe zvakadaro. Zvese zviri kutadza here kurerutsa dambudziko?
Ichokwadi, nyaya yeplastic money makaona matransactions acho akwira evanhu vari kushandisa plastic money. But dambudziko replastic money nderekuti vazhinji vari kumaruwa kumaraw areas vanenge vasina access ku infrastructure inosupport plastic money. Because vamwe vari kushandisa mobile money zvakare, tiona matransaction akwirawo zvakanyanya. But vanhu vazhinji especially vanotaura kumaruwa vachiri kuprefer kuita matransactions avo vachishandisa cash, nekuti vanenge vasina access kunyaya dzemafoni, havana access kunyaya dzeplastic money dzatiri kutaura. Ndosaka muri kuona vamwe vanenge vachibva kumaruwa kuenda kumatown ari pedyo kuti wawane mari, wosvika pamwe dzinonguva mari hakuna, votadza kudzokera kwavanenge vabva. Saka vanopedzisira pamwe waita 3-4 days angorara pabhengi asina mari yekuti anga achidzokesa kwaanenge abva.
Hurumende yakanga yaisawo bond notes sechimwe chiga chavaitarisira kuti chicharerutsa dambudziko rekushayikwa kwemari munyika.
I think my bond notes maonero andiri kuita akatoita kuti dambudziko iri riite worse, rienderere. Akacreate unofficial markets yekuti vanhu vari kuda mayouth sakunoti vanga vachitenga zvinhu kunze kwenyika nenyaya yemadifferent pricing regimes atakatanga kuona achiuya. Saka nyaya yerent seeking yakakonzereswawo zvakare nekunzwa kwemabond notes. Saka indotenda kuti mabond notes anofanira kumiswa.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare, naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano revashandi reEnergy Sector Workers Union, SESW, rinoti vatungamiri varo vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa apo vakange vari mumusangano nevamwe vakuru veZimbabwe Electricity Supply Commission, ZESA. Nemusi wechitatu, munyori wesangano iri vaGibson Mushunje vanoti vamwe vakakuvadzwa mukurohwa uku vanosanganisira mutevedzeri wemutungamiri wesangano ravo vaAdmaya Mudzonga navatariro Shumba. Nyaya iyi inonzi yakatanga apo ZESA yakaramba kuita zvayakanga yakatenderana nevashandi muna 2012, zvakakonzera kuratidzira kwevashandi pamahofisi eZESA muHarare. Vatungamiri vevashandi vakazorohwa apo ZESA inonzi yakashedza mapurisa pavakange vachitonga vashandi nenyaya yekuratidzira, asi pakazoita bongozozo. Gweta riri kumiririra vaviri ava vaObey Shava vanoti vamhangarira mapurisa nhasi kuitira kuti mapurisa aya atongwe. Hatina kukwanisa kubata mapurisa kanawo vakuru veZESA kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaShava kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
VaAdmaya Mudzonga izvezvi ndiri kubva navo kumapurisa pamwe chete navatariro Shumba. Vaviri ava vanga vari vashandi veZEPDC kuHarare region. Nokudaro vakadaidzwa neemployer wavo vachitongwa nemhosva dzavaitarisa nadzo, asi vari pakati pokutongwa pakapinda mapurisa atinoti riot. Vakabata mboma, vakapfeka magambutsu ndokutanga kuzvindikita vaviri ava. Vakakuvara zvakaipisisa. Nokudaro nhasi tauya kumapurisa kuti tizoripota nyaya yakadai. Saka mapurisa vavhura docket vakati vachaongorora nyaya iyoyi voona kuti tichange tichienda kukoti zvariini.
Vakakuvara ava vakakuvara zvakadini?
pane matsamba anobva kuna Chiremba aitaridza kuti vai yerera ropa kubva mumuromo nemumhino. Ava ndava mudzonga ava vakazvimba musoro nembabvu zvavo vachinzwa kurwadziwa muchifuva. Zvekare vatariro shumba vakazvimba muviri wese, maoko ari kutonetsa ari kunetseka kufamba, nemaziso vari kunetseka kusunura zvichienderana nekurohwa kwavakaitwa.
Vakanga vaputsa mutemo upi apa?
Vari kunzi ivo vakabatana nevamwe vashandi vachiratidzira zviri kunze kwemutemo, saka vakanga vakutongwa kuti zvavakaita zvakanga zvisingatenderwi.
Saka nyaya iyi yakamira sei pari zvino? Mato mhangarira mapurisa?
Ichokwadi tamhangarira mapurisa, kwete mapurisa oga. Pane zvekare gweta ramhangarirwa, handingakwanisa hangu kuti ndidome zita rake pari zvino, riri kunzi ndiro rakatanga kurova nembama. Saka mapurisa vati tisiyai nyaya kwatiri tiferefete, tozoudzana kuti toenda rini kumatare edzimhosva kuti inoenzaniswa.
Avo vanga vari vaObey Shava vachitaura vari parunhare vari muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa pasocial media nevatsigiri veStudio 7.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi yanga iri mvenge-mvenge apo tanga tiri kungotaura nehama neshamwari vachimhoresana uyezve tichinzwa mumanzi waBoom Battle achiimba iye naJazz Signal.
Inoitwa Boom Battle kana kuti Albert Mushore ndozita rekuzvarwa naro. Vanondiziva vanondiziva nekudonhedza musika. Song yekuti mairevei ndakaiita naJazz Signal, vamwe vanomuti tirarira. Song iyi takaiita mushure mekunge vanhu vanetsa nekubvunza kuti ko maimbonyatsorofunga sei, chii changa chakubatai kuti muzika udune. Saka Jazz Signal akandiya akawa neconcept yacho yakati ngatiite something like an interview, so ndo mabudiro akaita com song yacho. The recording was done by T-Man Mount Zion. Saka kune vaye vanga vasingazive kuti chii chaedza kurehwa pakadonhedzwa musika, ndo vataida kuedza kuonesa kuti aiwa panga paionekwa zvimwe zvinhu sematauriro ainongoita song yacho. Ndanga ndaona zihebvi mushina araifamba richigwina gwina, ndakabhanda tofunga katarina atikasara takastika pakona. Yeah, mari kune vanogeza.
Attention all
popularira swa inini ndindarira
valita Boom Battle
Jazz Ko pai mai rewe isamani pamakati mai vanodonetsa muzika.
Ako iwewe signal wai rewe pawaitetera rira.
Hello, this is Marvelous Magadiko.
Ah, tiri wadi tiri kunyatsonzwa kuti aiwa muri kudhukirwa kwamuriko kwamatiko mukoma Joe.
Ndati mirai takada taura pamusoro penziyo yamuri kuridza iyi. Inondibata bata ino ende yakarohwa inonakidza nziyo izvo kuti ogava neropa rinomhanya mumuviri.
Hello, this is Marvelous Magadiko. Ndiri raiti zvangu karuya kakanonakidza zvisingaiti. Kanondidzora ndangariro ndobvanda tofunga kutombodzokera kumba chai ndiri kuCape Town.
Ndiri kutaura nafunga ichidoko.
Muri kupiko sister?
Ari mumaarabu. Aiwa ina akanyatsonditira zvakanaka nekuti ndiri doorframe. Handina musika wandinodonhedza saka akanyatsondibate mushi.
Aiwa batiri madoorframe tine kugarisa chete saka hapana chatinozunza hazvizonyatsoita ba. Dai muri kutotirovera namashawo munhu mumwe.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa kuwanda kwaita mapato ari kukwikwidza musarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition wonyorera Zek tsamba uchinyunyuta nerusarura ruri kuitwa neZek pamapato anoita hurukuro dzine chekuita nesarudzo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vosvika munyika mangwana vachibva kurwendo rwemazuva mashanu kuChina. Apa ndipo paperera chirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.